ndakauya muno ndikaenda kuchikoro ndikadzidza ndikaita zvandakaita ndikapedza asi handinokanganwa nhamo nezvandakasiya kumashure hama neshamwari nevamwe vese vandakasiya kumusha ndikati chinhu chikuru chandakaita chandinodawo nditaure pandakauya muno ndakatumira mabhuku evana vadoko vanoverengwa maprimary schools zvikoro zvekusha kwangu ndakatumira kuti vana vanoverenga mabhuku namabhora namasoksi namafootball boots kuti vatambe bhora nekuti inini ndinoziva kuti pfungwa dzivhurike dzibudirire munhu anofanira kuva munhu achiita mitambo masports aya saka ndo zvandakaita ndabva ipapo ndakatumira zvemabhuku more than 5,000 textbooks matsva kuzimbabwe aindopiwa muzvikoro zvakasiyana siyana nyika yese yezimbabwe kubatsira vana nenyaya yedzidzo inini ndiri munhu anobhilivha mukudzidza chimwe zvechandakaita ndakatumira mawheelchair kunobatsira vanhu mukaenda kusha kwangu kwandinobva muraini mangu kwandinobva chembere dzirimomo dzinotofamba namawuche namaoka havachatamburi ndakaona zvinogona kuvabatsira izvezvi ndichitaura ndine consignment yehembe matishirt brand new tishirts andinoda kuti aende kuchingwizi saka ndo zvinhu zvandingati zvandinoita izvozvi ndakataura namai vamasvungu ndinoda kuunganidza mabhora namauniforms ndaende kunopuwa vana kunotangwa programu yekuti vatambe meya ane initiative yakaita vamasvingo vafidze nekuti vanoda kuti pafomu inonzi youth soccer team saka inii ndii ndiri kuunganidza zvinhu izvozvo kunondovatumira
munosarudza sei nzvimbo dzamunoendesa rubatsiro
zvatinoita pamabhuku ndakangotumira kuti aendeswe nyika yese hapana pekuti kana kuti profit dzakare kana kuti kwakati kungoona panenge pachidiwa rubatsiro rwacho ndo patinoendesa dzimwe nguvawo tinotsvaga munhu atinoshanda naye anotitaridza kwatinogona kubatsira
vamwe vanotumira rubatsiro kumusha vachibva mudhayasipora vanenge vaine tarisiro yekuzopinda mune zvematongerwo enyika rimwe gore imi mune pfungwa here yakadaro
aiwa ine handina izvozvo handifungi handioni kudaro pane zvinhu kubatsira vanhu vanotambura ndozvatoda kuita